Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechina, chivabvu 17, 2018, nguva dzava 6. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dzishe nemasabhuku. Vanhu vasingabvumidzwi kunge vachisapota zviri pachena kunyanya bato reZANU-PF. Vanofanira kunge vari madzishe emunhu wese.
Mumwe mutongi wedare repamusoro odzokorora zvakare kuti madzishe haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sekutaura kwandakamboita kuti isu seTransform Zimbabwe tinotarira munhu neutungamiriri hwake, totarirawo magarire ake nemaqualities okuti anokwanisa kuenderera mberi nokutungamirira vanhu mujekerere.
Bato reTransform Zimbabwe rinova nhengo yeMDC Alliance ropeta urongwa hwekusarudza vachamirira bato iri musarudzo.
Kana vanhu vachipa mari kuZimbabwe panguva ino, vanofanira kunge vane muono wemberi. Nekuti kana munhu achipa mari kuZimbabwe asina muono iyoyo, achitarisira kuti mari inodzoka mangwana, haidzoki.
Britain yotangazve kukweretesa makambani muZimbabwe mari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rinoti madzishe ose munyika haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rino, richiti kuita izvi kunotyora bumbiro remitemo. Nekune rumwe rutivi, vasingaone vanonzi vakwidza komisheni inoona nezvesarudzo kumatare vachida kuti mapepa ekuvhotera ange aine runyoro rwemapundu runoshandiswa nevasingaone kana kuti braille. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro rekumasvingo vagara inesu mawadze vakatura mutongo nezuro wekuti madzishe ose munyika ari mazana maviri ane makumi masere nevaviri havafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rino munyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma, avo vakadomwa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiriri wenyika nemubatanidzwa wemapato ari muCoalition of Democrats kana kuti COD. Mumutongo wavo vamawadze vakati madzishe haafanirwe kuve nedivi raanorerekera sezvo vachimirira vanhu vane miono yakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika mumatunhu. Vamawadze vakati kupindira kwemadzishe munyaya dzezvematongerwo enyika kunotyora zviri mubumbiro remutemo enyika iro rinotaura kuti madzishe haafaniri kuita zvematongerwo enyika. Vamawadze vakati kana madzishe akapindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvinoita kuti sarudzo dzisave pachena sezvo vachiti zvinopa kuti vanhu vanenge vari pasi pemadzishe aya vatye kuvhotera vatungamiriri vavanenge vachida. Vamangoma vanoti vari kufara zvikuru nemutongo wakaturwa nedare repamusoro uyu.
Madzishe nemasabhuku, vanhu vasingabvumidzwi kunge vachisapota zviri pachena kunyanya bato reZANU-PF. Vanofanira kunge vari madzishe emunhu wese. Saka imi vanhu vakanzwa zvino kuti pana ishe kana mambo kana sabhuku ari kuti vanhu sapotai bato kunyanya reZANU-PF, ngava mhangare, nekuti vanhu ivavo vanenge vachikora mutemo watarwa nedare guru remakosi edu kuHigh Court. Saka izvi zvaapachena kuti zvavaisimboita zviya madzishe kuita isu woita mapca eZANU-PF hazvisi pamutemo.
Mapato anopikisa anogara achichema pose panoitwa sarudzo dzenyika nemadzishe anopindura munyaya dzezvematongerwo enyika achitsigira bato riri kutonga reZANU-PF. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano reElection Resource Center vatawanda chimhini vanoti zvakakosha kuti madzishe atevedzere zvaturwa nedare.
Tarisiro yedu ndeyekuti mutongo iwo wapuwa uchava uri mutongo uchange uchiremekedzwa nemadzishe, uye zvakare uri mutongo ucharemekedzwa nehurumende. Madzishe ngaasapindire mune zvematongerwo enyika pasinei kuti bato ripi ravasapota. Chakakosha ndechekuti vanhu mumamisha vange vachipuwa mukana wekuvhotera pavanodira pasina anovambunyikidza.
Mune imwe nyaya ine chekuita nesarudzo, vasingaone vakwidzawo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare edzimhosva, vachida kuti mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper ave nerunyoro rwemapundu runoshandiswa mukuverenga nevanhu vasingaone kana kuti braille, kuitira kuti vakwanise kuvhota vasingabatsirwe musarudzo dzegore rino. Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kumirira vasingaone ava munyaya iyi, vakumbirai mafunda. Vanoti zvakakosha kuti vasingaone vapiwe zvikwanisiro zvinoita kuti vasazivikanwe kuti vavhotera papi.
Vari kuchema kuti kodzero dzavo dziri kuchorwa nekuti vari kudiscriminatewa kana kuti havasi kupiwa kodzero dzakafanidzana nevamwe vanhu. Vari kuti vanoda kuti vange vari ballot box vachivhota vega mumaballot booth muya.
Zvichakadai, sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vakaudza vemapato ezvematongerwo enyika pamusangano wavakaita navo svondo rapera kuti komisheni yavo inoda chaizvo kuti vasingaone vashandise mapepa ekuvhotera ane runyoro rwemapundu pakuvhota musarudzo dzegore rino, asi vanoti izvi hazvisi kukwanisika musarudzo dzegore rino sezvo vachiti homwe yekomisheni yavo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe bato rinopikisa reTransform Zimbabwe nhasi razivisa mazita evanhu gumi nevana vachakwikwidza musarudzo dzeNational Assembly pasi peMDC Alliance, uye rinoti pachaitwa sarudzo dzekutsvaga vamwe vashanu kuti vazadzise zvigaro gumi nezvipfumbamwe zvavakapiwa muMDC Alliance. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nemunyori webato iri vaMoses Ngomo, rinoti mutungamiriri webato iri vaJacob Ngarivume vachakwikwidza kubhikita East kumasvingo. Mutauriri webato iri vaJustin Makota vachamirira MDC Alliance kumasvingo South, vaThomas Magaya vachamira kuChipinge Central, uye vaBernard Tandi vachamira kuChirumanzu Zibagwe. Vamwe vachamirira bato iri pasi peMDC Alliance ndava Ruben Jiva kuGokwe Mafunga Utsi, vaAbisha Saurombe kuHarare South, vatichaona Makara kuWedza North, navaGeorge Mupedzegwa Dhuve kuMberengwa South. Bato iri rinoti pachaitwa sarudzo dzemaprimary dzekutsvaga vachamirira bato iri kuMount Darwin South nemuZarabani North, kuMuzarabani South, Zvimba South neGokwe Sengwa. Mutauri webato iri vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa24 mwedzi uno usati wasvika.
Takaita kutaurirana. Kutaurirana kwataita taitarira zvinotarisirwa kuva nemutungamiriri anotungamirira ECT. Sekutaura kwandakamboita kuti isu seTransform Zimbabwe tinotarira munhu neutungamiriri hwake, totarirawo magarire ake nemaqualities okuti anokwanisa kuenderera mberi nokutungamirira vanhu mujekerere. Zvakadaroi, tine mamwe masits edu mashanu akawana nhengo mbiri zvichienderera mberi dzinoda kumiririra bato reTransform Zimbabwe kana kuti dzinoda kumiririra MDC Alliance. Saka isusu seboka reTransform Zimbabwe tichaita maprimary elections.
Transform Zimbabwe ibato rechipiri pamapato ese manomwe ari muMDC Alliance kuzivisa vacharimirira musarudzo dzegore rino, zvichitevera bato reMDC inotungamirwa navaWashman Ncube, iro rakazivisa nengo dzicharimirira musarudzo svondo rapfuura. Bato iri rinoti harisi kufara nenyaya yekuti vamwe vari muMDC Alliance vakaita seMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rinonzi rakati richadoma nhengo dzaro kuti dzimirire MDC Alliance mumatunhu akapiwa Transform Zimbabwe akaita seMberengwa South neWest.
Tine tarisiro hombe yekuti vachakwanisa kunzwisisa chibvumirano ichi alliance pamwe chete nokuteererawo kutaura kwevakuru vavo vanosanganisira vana vakomichi nevamwe vakuru vanotaura kuti vacha respecta chibvumirano chealliance asi zvakadaro isu tinoramba ende tichienderera mberi tichisevenza navo kuti zvatakanyorerana pasi zvirambe zvichiendeka uye zviite kuti nyika yedu tiibvise muhutapwa hwatiinahwo tiise kukenani sekutaura kwatingangoita.
Sachigaro veMDCT vaMorgan Komich vanoti bato ravo richatevedza chibvumirano charakaita nemamwe mapato muMDC Alliance. MDCT ine maconstituency zana negumi nemana pazvigaro mazana maviri negumi zvinokwikwidzwa muNational Assembly. Zvichakadai mutauri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato iri muMDC Alliance svondo rino. PDP ine maconstituency gumi nemaviri muMDC Alliance. Bato remount racial Christian Democrats rinoti rakatosarudza vanhu vana vacharimirira uye richazivisa mazita avo munguva pfupi inotevera. MDCT inotarisira kupedza chirongwa chekusarudza vachamirira bato iri mukupera kwesvondo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe People First nezanundonga kuti tinzwe kuti vave papi neurongwa hwekusarudza vachamirira mapato aya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yeBritain yatangazve kweretesa mari makambani emuZimbabwe mushure memakore makumi maviri ekusawirirana. Britain inoti iri kweretesa vemabhizimisi muZimbabwe mari inoita mamiriyoni zana remadhora. Standard Chartered Bank nebazi rehurumende yeBritain rinoona nezvemari nekutsigira budiriro mune dzimwe nyika reCDC vari mubishi kupepeta mabhizimisi emuZimbabwe kuti vaone kuti ndeapi anogona kukweretiswa mari iyi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nePericon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vanoti chinhu chakanaka chaitwa neBritain nekuti nyika inoda rubatsiro rukuru. VaGwanyanya vanoti chinofanira kutarisiswa ndechekuti mari iyi ichashandiswa pane zvekumutsiridza makambani nemabhizimisi here, kwete kutambiriswa vanhu kana zvimwe zvisingafambirane nemabhizimisi. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaGwanyanya kuti tinzwe zvizere.
Hatinoti malines of credit muZimbabwe anga mashoma, akanga withdrawiwa nenyika dzakaita sana Britain nedzimwe nyika dzakasiyana siyana. Asi chakakosha chatingada kuziva ndechekuti mari iyi inonzi ingava mari ingapinda direct makambani. Zvingava zvinoreva izvo kuti mari kana kuti ikapinda kuhurumende nepamiriro akaita zvunhu mazuva ano haizogone kunge ichigona kubhadhara mari iyoyo. Saka makambani anenge achinzi ari kuita mabhizimisi anokwanisa kuti agozodzora mari iwavo ndo vanotarisirwa kuti ndo vamwe vangagona kunge vachibhenefita kubva kumari iyoyo. Tinotarisira kuti vanoda kuisa mari munyika vave nealong term view nezvenyika yedu, nekuti kana vakatarisira kuti mangwana mari idzoke haingakwanisi kudzoka, inozodzoka mushure mekunge nyika yanaka.
Kana totarisa kudyidzana kweZimbabwe neBritain, chinhu chakaita seichichi chinoratidza chii?
Chinoratidza kuti pangangova nekuda kupombonoka kwekudyidzana kweZimbabwe neBritain. Tinoziva isusu mazuva apfuura, makore apfuura, ukama pakati peZimbabwe neBritain hwanga hwatonha chaizvo chaizvo. Asi zvaitika apa inogona kunge a positive gesture inotaridza kuti ukama unogona kuimprova.
VaGwanyanya, tichakwanisa kudzorera mari dzose dziri kukweretwa idzi, zvikuru sei kana takatarisa zvikwereti zvatiinazvo zvatiri kutadza kubhadhara izvozvi?
Kana vanhu vachipa mari kuZimbabwe panguva ino, vanofanira kunge vane muono wemperi, nekuti kana munhu achipa mari kuZimbabwe asina muono iyoyo, achitarisira kuti mari inodzoka mangwana, haidzoki kunze kwekuti kana mari yapiwa mune yatingati trade finance, yekungoti matengesa fodya nhasi season ichipera mari yodzoka, asi kana muchipa mari mune zvemabhizimisi, mune zvemanufacturing, mune zveproduction, mari iyoyo haitarisirwi kudzoka mangwana. Imari inotarisirwa kudzoka mushure mekunge nyika yatanga kusumuka. Saka chakakosha ndechekuti vanhu vanenge vachipa mari vane a long term view nenyika. Ndo vanhu vari kuikwa panguva ino.
Vamwe vanoti deno nyika dzekunze idzi dzambomira kuita izvi. Timboona kuti sarudzo ichaitwa ichatwa zvakanaka here? Munoti chinazvo?
Handingatini ndikurudzire mashoko akadaro. Nokuti kana nyika nguva yatiri inguva yerubatsiro, inguva inoda kuti nyika ipihwe rubatsiro. Nokuti tikasiiwa tisina rubatsiro tingagona kudonha kuwira mugomba rakakura chaizvo chaizvo. Zvobatsirani? Hapana. Asi zvinowedzera suffering. Sarudzo hongu ingauya zvayo, asi nhasi tadyeiko? Nhasi vana vanofanira kunge vachidya, nhasi vana vanofanira kunge vachiindirira kumberi neupenyu hwavo. Wow, asi tiri kuti pane zvese zvatinenge tichiita ikoko tichizama kuda kudya nokupunduka, tiri kuti isusu tinofanira kuita tine tarisiro tisingangoise zvinhu to waste. Saka tiri kuti isusu panonzi apa pari kuwestwa mari ngapagadziriswe, panonzi apa mari iri haisi kushanda zvakanaka ngapagadziriswe. Asi hazvirambidzi kuti nyika ipiwe rubatsiro nedzimwe nyika zvekuti tiri kuenda paelection. Asisi isusu tinofanira kunge tiri responsible people, asi tinodawo support.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nePericon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sangano revanotengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET raburitsa gwaro rinokurudzira vanotengesa migwagwa nyika yose kuti vatore mukana wekuongororwa kwegwaro reeVoters Roll kubva musi wemugovera svondo rino kwemazuva makumi anotevera, sezvakaziviswa nesangano rinoraniswa zvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, kuti richavhura nyika yose kuti vanhu vakwanise kunoona kana mazita avo ari pagwaro revavhoti. Sangano iri rinoti vanhu zvikamu makumi matanhatu muzana vanopinda muvanhu vanozvitengesera semubato wemaoko. Naizvozvo zvakakosha kuti vapinde musarudzo vachinosarudzawo vatungamiriri vavanoda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVSET vaSamuel Wadzai kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotendawo nomukana wamatipa mugoma Ivan. Kurudziro yedu ndekune vatinoshanda navo neuwandu hwedu tiende kundoinspekta Voters Roll. Zvakatikoshera senyika, zvakatikoshera sevanhu vari muinformal sector kuti tikwanise kuvhota pasarudzo dziri kuuya idzi. Ende tingangokwanisa chete kuita izvozvo kana tandoongorora kana kuita inonzi Voters Roll inspection. toona kuti magwaro edu akanyorwa here zvisingazotikanganisi kuvhota muzvokuri kana sarudzo dzaAfrica. Saka gwaro ratakanyora hero chingori chitidzo chatakaita kune vanhu vatakashanda navo vamwatakatrena pataita voter education yedu kuti tichazobudisa hwaro hwakaita zvekuya tichikurudzirana kuti handei tinoinspecta voter strong.
Imowo mamaifundisana nevamwe vamaidzidzisa kuti vazoenda vachinowedzerawo kuriparidza shoko iri kune vamwe, riri kusvika zvakadii kune vamuri kushanda navo?
Riri kusvika nokuti takaseta tikava nevatinoti vendors, voter educators, ari munzvimbo dzose munyika. Soko ravo riri kutambirwa zvikuru nekuti information yavari kupa vanhu information imwe yanga isina kukwanisa kupiwa nemapoka akaita evensana zeki nemamwewo mapoka anoshanda nezvemaelection. Mukaona mukatarisa vanhu vari kuita vending, vanhu vanoshanda zvokuti everyday vanenge vari pabasa pavo. Saka sometimes zvinenge zvisina kudzakavaomera kuti vandowana information nedzimwe nzira. Saka isi takacreata tuti mastreet conversations, kwati mastreet zone conversations, ekuti vanhu vano vachitaurirana nhaurirano vari mumastreet imomo. Saka zvinhu zviri kuvaitira nyore kuti vari kutaurirana nhaudzi vari mumastreet vachitengesa, vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo, asi vachiwanawo futi ruzivo rwenyaya dzokuenda kundovhota. Saka zviri kutambirwa nekuti zviri kuitikira panoshandira vanhu. Havasi kunzibai pamuri kuenda moya mundoitira musangano kuvheki kana kuti mundoitira musangano kumaofisi ed. Zviri kuitikira mastreet imomo. Saka zviri kutambirwa noubamu chaivo.
Mataura kuti vanhu vanoshanda basa rizhinji ndevekuzviitira nemaoko vachizvitengesera zvinhu zvavo. Nguva yekuti vazoenda kunoongorora zviri mumagwaro emavoters roll umu vanozoiwana here?
Vanoiwana nokuti tiri kuvakurudzira tikati aiwazve zuva rimwe hariodzi moyo. Saka mufanirwa kutobuda motondomeka shuwa kuti maongorora madetails enyu zvokuti zvakavakoshera. Hatingadi kuti toramba takangogara kwezuva rimwe totadza kubuda kungonoona kuti magwaro angu akamira zvakanaka here. Chinhu chakakosha kuparticipata maelections nekuti ndiwo mukana uyoyo kuti ikwanise kunge tichisarudza vanhu vanomirira zvido zvedu. Isu tinovaziva vanhu vanokwanisa kumirira zvido zvedu, asi kana tikasaenda kundovavhotera tinenge tisina zvatinenge taita. Saka nguva shoma iyoyo kana 20 minutes 30 minutes dzaunenge watora uchienda kundogarisa uchindoona kuti magwaro ako akamirira zvakanaka.
Ivo vamuri kushanda navo munyaya yeuwandu vari kutaridza here kuti vachabuda kuendawo kunovhota semabudiro avakaita kunonyoresa?
My way. Vanhu vari kufara vakamirira kuti dai zuva racho rachingotaugwa kuti ndirini ainge kundo vari mubaloti imomo kundotaura kuti aiwa. Vanhu vari excited. Handidi kunyeperai mukoma Ivan, muchaona vanhu vachibuda nouwandu hwavo.
Ava vangu vari mukuru wesangano revisit vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Nengo dzemasangano evagari vemudunhu reManicaland dziri kusangana mamutare kwemazuva maviri kuti dzizeye matambudziko anosangana nevagari vari munzvimbo dzine zviwanikwa uye kuti vanganzwikwa sei kana vaine zvichemo kana zvinyunyuto. Musangano uyo uri kupera nhasi wakarongwa neZimbabwe Council of Churches ichishanda pamwe chete neZimcode neZimbabwe Environmental Law Association. Mumwe wavari kupinda musangano uyu uye vari mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti musangano uyu wakavakoshera zvikuru sezvo vagari vavanoshanda navo kunharaunda kwavo vari kunetsanawo nekambani iri kugadzira mafuta ekufambisa dzimotokari yeGreen Fuel. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviri kufamba zvakanaka. Tingangoti masangano mazhinji atinoti macommunity based organization anowanikwa kumaNicaland ari kusangana kwemazuva maviri pamusangano uri kuitwa kuFITC Mamutare tichikurukura nenyaya dzekuti toita sei kuti inzwi kana kuti macommunities akwanise kunge achinzwika kunyanya munharaunda dzine zviwanikwa zvicherwa tichisanganisa nzvimbo dzakafanana nekuti kuchiyadzwa kumarangi kunowanikwa madiamonds kune zvekwana Penalonga kwane mangwe madiamonds ari kuoneka tichibatanidza nenyaya dzekuchisumbanje kune kambani yeGreen Fuel. Tinoona kuti patiri kusangana nharaunda zhinji idzi dzine matambudziko akafanana ekuti makambanis kana kuti mainvestors havasiri kunyatsoita zvinoita kuti nharaunda dzibudirire uyewo hurumende haisinesa kushanda zvakanaka zvinoita kuti nharada dzigone kuona kuti chokwadi dzakamiririrwa nehurumende. Saka ndozva dziri kugokurukura kuti onoti tingabatsirana sei kuisa pressure kumakambani uye kusimbisawo macommunities ukama ihoho.
Ndiani adaidzira musangano uyu uye uri kupindwa nemasangano anongobva mudunhu renyu here remanikaland kana kuti uri kupindwa nevanhu vanobva nyika yose?
Musangano uyu wadaidzirwa nemubatanidzwa weZimbabwe Council of Churches, ZIMCOD neZela, Zimbabwe Environmental Law Association, vachibatanidza masangano anongowanikwa kunyanya Manikaland. Asi sezvo uri musangano wemanikaland mamwewo atingati mastakeholders vanosupporta misangano idzi vadaidzwa, sekuti pamusangano uyu provincial administrator PA, Manikaland minister vavanga vari pamusangano ndovanga vachivhura musangano. Pozotiwo vamwewo atingati mastakeholders like ma rural district councils anowanikwa muManikaland semutarira district council, Chipingera district council, Bugera district council, Chimanimani district council, vese kuvaripo pamusangano kuuya kuti tibatsirane, nekuti yakaita engagement yekuti ndipapi matambudziko atiri kuwana kuti tibatsirane kuvagadzirisa.
Imi sesangano re-Platform for Youth Development, ndezvipi zvamungati zvinokubatsirai kana zvichakubatsirai mune remangwana mashandiro esangano renyu zvamuri kuwana kubva pamusangano?
Isu tanya kubatsirikana nekuti isusu kuchisumba njoko kambani yeGreenfield yatiri kugarisana nayo taita zvakawanda kubvira payatanga tatosvika makore 10 tikaenda kuparliament tikadaidza cabinet. Kubva ipapo tikaita mamwe maorganizer atoshanda nawo iwawo achiita matsvakurudzo. VeZimbabwe Environmental Law Association vakauya neMinistry of Agriculture kukareva kutransparent national Zimbabwe vakauya vachibudisa tsvakurudzo yekuti zviri kutaurwa necommunity haisiri kuwana kundutso nezvinofanira kuwanikwa yatingati value addition nebeneficiation yatiri kuona kukambani yeGreenfield nekuda kwekuti hurumende haisi kunyatsa kubatsiridza. Saka nhasi tabatsirana nekuti taona kuti pane zvimwe zviri kuitwawo nemamwe masangano, sekuti for example kuchiyadzwa veMarange Development Trust, other Transau nevemacommunities angori around iwayo vakamboita mademonstrations avakaita mwedzi uchitanga wekuti varatidzire ZCDC kuti aiwa zvamakuita izvi hamusi kuteerera, zvikabatsira nekuti pamusangano papa akuratidza kuti kambani iyo pari zvino tingangoti mwedzi unowatanga zviripo zvavava kutanga kuita, zvinoratidza kuti vava kuremekedza community. Saka tiri kuona sekuti isusu sekuchisumbanje seGreenfield ndo zvataona kuti tapihwa mamwe mazana kuti aiwa kuramba tichingotaurirana chete chete tisina zvatiri kuitawo zvakafanana nekuratidzira hatinyatsi kuzonzwika. Saka tabatsirikana nekuti taona kuti vazhinji vataridza kutinzwisisa kuti aiwa kuplatform for the development inzwi renyu maaita zvese zvinofanira kuitwa. Saka chasara nzekuti kana hurumende isiri kuteerera kana kambani isiri kuteerera vaakuda zvinhu zviviri yatingati litigation yekuvaendesa kumatare kana kuti vanhu varatidzire. Zvando zvatabatsirikana nazvo kuti vanhu vati kana zvikaitika izvi vachazouyawo vakawanda mamwe macommunity based organization nematrust kuya kuzotisapota kusimudza inzwi revagari vekuchisumbanje nekuchinyankwa kwatikati malocal affected communities.
Avo vanga vari mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandembiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro rinoti madzishe haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinovawo nhengo yeMDC Alliance ropeta urongwa hwekusarudza vachamirira bato iri musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Britain yotangazve kukweretesa makambani ekuZimbabwe mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manhero anhasi nenguva dza7 PM. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina standikile mhlanga munaudze isindebele.
So we see